hationi trip yavo yekuenda kuGuinea kuWest Africa ichibatsira except kuti inongoti bilida ichitotora futi zvekubva kumacoffers of the state ichitishaya tiri West Zambia tiri pari zvino. Tinofunga kuti president vanofanira kuti vagare pasi nenyanzvi vaone kuti vasati vafamba pane chinobuda here chaviri kwavanoda kufamba, nokuti kuGuinea zvinongoratidza kuti hapana chinobuda nokuti Guinea inyika iritotamburawo zvayo, unless kana vachida kusheya kutamburawo neGuinea kuda vangaenda kuGuinea.
Asika vamunangagwa vakatokokwa nemutungamiri weGuinea kuti vange vachishanya kunyika ikoko, uye kana uchitsvaka ushamwari haungangotsvaka kuita ushamwari nevanhu vakapfuma chete, ukama hunoitwa kana dai nemurombo.
Isu hatirambi, asi kuti patiri isu seZimbabwe ndo pakashata. Patiri seZimbabwe panoda kuti tironge kuti tingabuda sei mumatambudziko atinawo. Hatingazooni president vachimhanya kuenda kuvarombo, dai vatanga kusolva maproblems edu atinawo vachiendawo kunyika dzinenge dzakabudirira, vozoenda havo kuna naGuinea kana vava kudawo kunotandara havo napurezidendi unenge avashanyirawo. Hationi kuti dambudziko ratinaro ringada kuita mavato nekukanganwa chazuro nehope tichienda kuGuinea pari zvino.
Asika Dr. Joe, dzimwe nyika dzamunotarisira imi kuti dzingadai dzichibatsira Zimbabwe hadzina zvikuru zvadziri kuitawo kuuyamura nyika.
Handifungi kuti nyika hapana zvadziringabatsira nazvo, asi kuti isu tisingadi kuti tidziingenje. Even muSouthern Africa tisati tamboenda kure kuingenja, vana South Africa, vana Botswana, vana Zambia, vana Malawi navana Mozambique ndo padhuze patiri. Vanhu vedu ndokwavanobuda vachienda ikokoko. Tingawana chiri nani chatingawanawo kubva kunana South Africa kunana Botswana. Botswana iri kuita madevelopment kumaruwa areas, development inoonekera zvokuti Zimbabwe dai yaidawo kudzidza kune Botswana. Even maminerals chaizvo, madiamonds, taimanaja madiamonds akatibatsira ikonomi yedu ikaenderera mberi zviri nani.